kuratidzira kwedu kwatirikuita apa takumbira mvumo kuNew York Police Department uyezve tikatenderwa nebato reFederal Bureau of Investigation iro rinonzi FBI. Takumbira kuti panosvika mutungamiri weZimbabwe ivo vaMnangagwa tikwanise kuratidzira paairport apa kuitira kuti veunga vaone kuti vana veZimbabwe vari kutambudzika.
Zviri zvikuru zvamuri kunyanyonyunyuta nazvo zvaita kuti mundinge muchida kuratidzira uku?
Pakurumuche kwedu tine vana vari kubatwa chibharo vana Susan Mutami, tine vanhu vakasungwa matoronga vana Job Sikala, tine nyaya dzegukura hudi zvina kupera, tine maaugust shootings akaitwa muna 2018 nanhasi asati vagadziriswa. Tikaenda mamisha umu vanhu vari kungorushungurudzwa chete nezanup f vanhu vachingourayiwa. 2008 vanhu vakasara vakangokwara nanhasi zvironda zvacho zvasati zvapora. Saka hatingaregeri kuti tonopinda makwikwi a2023 zvisati tagadzisa zvose izvi zviri kumashure. Saka toda kuti panguva parikusvika vaMnangagwa vanyatso kuona kuti no, mhuri yeZimbabwe haichazvidi, nyika yerose iri pasi haichazvidi.
Sei musina kunge makatora mukana wekuratidzira muri kuZimbabwe pane kuti munge muchimirira kuzoratidzira mave kuno kumusangano weUnited Nations?
Tata tiri kuZimbabwe, ukada kuti ukumbire kuti vanhu ngavaungane tinorambidzwa nemapurisa. Tikada kuti vanhu vakwanise kunoungana unoona vachikanda mabhomba zvokuti musi unoona tikaona ivo vatungamiri vachamisa vachishungurudzwa vachivhiringidzwa nezanup f pasina zvive zvichiitika. Uye zvekare muZimbabwe kuti tistaridzire nguva dzose tatadza kuti tigare pasi tikwanise kuwirirana. Panguva tichida kuti tiwirirane vezanup f vari kutikanganisa nguva dzose. Saka zvatiri kukumbira ndezvokuti bato reUN ndorokwanisa kugadzirisa zviri kushungurudza Zimbabwe zvozodzika zvichienda kuAU nekusadhaki nokuti tinoye galaxy section yeUN kusvikira tasvika makwikwi anext year eZimbabwe.
Mune mamwe mapato amuri kubatana nawo here mukuratidzira kwenyu uku?
Zvatakakoshesa kunyanya sereki hatina kukoshesa bato redu pakuratidzira apa. Tati sevana veZimbabwe mumwe chete kana akachema tese tochema, tofanira kubatana nokuti tikada kukoshesa zita rebato kuti People's Patriotic Party harikoshi pari zvino. Chiri kukosha chakanyanya pari zvino ndechekuti urongwa hwatinawo ndiwe munhu wese, ndiwo mukana uchete watapiwa uyu wokuti tikwanise kugadzirisa zviri kunetsa muZimbabwe. MuZimbabwe tota mareferendum nemareforms. Saka UN iyo inogona kutibatsira kutitungamira ipapo, uyezve Security Council yeUN inogona kupa mvumo kuICC kuti aiwa munhu uyu ngabatwe, ngasungwe nokuti mhosva dzacho dzakawandisa sitereki. Saka tikatarisa tikati ndezvePeople's Patriotic Party tichinyepa. Zvokuti munhu kana asheedzera kuti moto wapinda mumba tapindwa nemuwengi, vana vese veZimbabwe ndavabatani, hazina basa kuti vebato ripi kana kuti ripi nokuti hazvishungurudzi nini. Takanyarira panguva ino mangwana akapindirwa nemuwengi munhu wese anongonyarara, asi nyaya yekuti munhu wese ngatibatanei tikwanise kubvisa muwengi, akwanise kusungwa vaMnangagwa, tikwanise kuona uyezvekare mareforms achikwanisa kuitiwa, nyaya iyi ngaigadziriswe. Hatiri kuraimbwa tiudya mupinu.
Totarisa iwo kuratidzira kwamuri kuita uku, muri kuratidzira muri panze penhandare kana kuti muri kutopinda mukati menhandare yendege?
Takwanisa kupiwa munhandara yemendege, tapiwa terminal 4, takapiwa vanhu vanogona kunomira ipo paya kuti nhamba inenge yadikana vanomira paterminal 4 paJohn F. Kennedy Airport. Uyezve takabva ipapo tichaenda neuwandu hwedu tichienda kuunga tichiratidzira munzira imomo nezvakadaro. Saka ndiyo nguva yacho yatatapiwa ipapo.